vachitaura kunengo dzeparamende dzekomiti inoona nezvemadzimai kusimudzirwa kwematunhu nemabhizimisi madiki dzashanyira bhanga iri nhasi, mukuru webhanga iri amai Mandas Marikanda vanoti nyika inogona kubudirira kana madzimai akatsigirwa nemari yekuti akwanise kuita mabasa ebudiriro akaita sekurima, kutanga mabhizimisi pamwe nekuriritira mhuri dzavo. Amai Marikanda vati pane madzimai akawanda anoda rutsigiro rwezvikwereti kuti atange mabhizimisi, uye bhanga ravo riri kutadza kuvabhadhara nekuda kwekuti harina mari yakawanda.
Tiri kutarisira kubatsira madzimai akawanda kumaprovinsi nemawadzi ese asi hatisati takura kusvika ikoko. Saka tine chishuwo chokuti tiwane more resources in terms yemari yokupa vanhu nekugona kuva nemabranches edu ikoko. It's a function yeinvestment in the bank. Currently investment yatinayo inogona kutita tichechweta about 10,000 as we are stretching it kuti munhu wese agone kuwana ikeke ofisi.
Vati sebhanga idzva mari yavari kupiwa nehurumende mamiriyoni 10 pagore ishoma chose pamari yavari kuda. Vati semuenzaniso pane vanhu zviuru makumi mashanu nechimwe vakatovhura maaccounts kubhanga iri kubva parakavhurwa pakati pegore rapera, uye pavanhu ivava vanhu zviuru zvisere chete ndivo vakakwanisa kuwana zvikwereti zvekuti vatange mabhizinisi nekuita zvimwe zvakasiyana-siyana. Mumiriri wegweru Urban vaBrian Duele MDC vanoimwe nhengo yeparamende yashanyira bhanga iri nhasi vati vafara chose kuona kuti bhanga iri rinogona kushandiswa kubvisa urombo muZimbabwe pachishandiswa madzimai.
Chandibata zvakanyanya zvekare inyaya yekuti bhengi iri sezvo richitanga pane sapoti yakakura inodiwa kumastakeholders kusanganisira government nemaother partners especially kuti riwane mari. Nyaya iyoyo inini semunhu one of the members the committee ndinoona sekuti role yedu yatinayo ndeyekudzokera kuhurumende kunoinsisa nyaya yekuti ngavawedzere maresources kubhengi irori kuitira kuti rigone kusvika kumativi mana enyika tikwanise kuwana madzimai ese achiaccessa maloans ari available.
Imwe nhengo yekomiti iyi vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti vadzidza zvakawanda pamusoro pewomens bank, uye separamende vachaedza kuribatsira kuti rikwanise kuita basa raro nemazvo.
Separamend tinoti isusu toda kutsigira bhengi iri kuti riendere mberi, tadzidza kuti bhengi rinogona kubatsira upfumi hwenyika tichibudirira nemadzimai. Saka toda kuvimbisa vanhu vese kuti bhengi iri tichashanda pamwe chete kuti rikure bhengi iri, bhengi richasimudza upfumi hwenyika.
Bhanga iri rakavhurwa nehurumende mwedzi misere yapfuura nechinangwa chekusimudzira madzimai munyaya dzemabhizinisi, uye pari zvino riri muHarare chete, uye rinotarisira kuvhura rimwe bhanga muBulawayo mwedzi mishomanana iri kutevera. Amai Marikanda vati kunyange hazvo vasati vavhura mabhanga mune mamwe matunhu, vanhu vavo vari kushandira mahofisi eNet1 nemahofisi ebazi rehurumende rinoona nezvemadzimai mumatunhu ese munyika, uku vari kutopa zvikwereti nekubatsira madzimai akawanda. Mumwedzi misere yapfuura bhanga iri rapa zvikwereti zvemamiriyoni 3 emadhora, uye vanhu vekumidlands ndivo vakatora mari yakawanda $1.4 million vachiteverwa neHarare neManicaland. Amai Marikanda vakumbirawo nhengo dzeparamende kuti dzichengetedze bhanga iri vachiti havaite zvematongerwo enyika.
Kana vataura iwe mutirwirewo zvokuti vanhu vacho vanobva vati vagoya kwamuri vanotaura uchiseni muri menzera hakuna chinoitika isu kanatazomona toti uya kwauya kwavo tikamunyima mari zvikozvo for 1, 2, 3 things asi kana anyimwa hachauya achiti ndakanyimwa anofamba achitaura achiti hazvisi kuita. Saka zvinopedza mwoyo wevanoda kushumira but imineti takafanana
bozova dangerousvenesecondfor20.
Bhanga iri rakavhurwa mushure mokunge zvaonekwa kuti madzimai akawanda anonetsika kuwana zvikwereti mumabhanga. Bhanga iri rinopa zvikwereti zvemari shomanana kutangira pamadhora makumi mashanu $50 kusvika pamadhora zviuru makumi maviri $20,000. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.